naizvozvo tikapa vandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yemudc, hurumende yevanhu yaakutungamirira. Tirikuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshana. Umsebenzi wamatitshana yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mumabhuku edu nguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika, watinenge tava kunoparura izvo mutapitapi hwatinahwo, nhapitapi uchi yeutungamiri hwatinahwo neurongwa, ndo zvimwe zvichangotipakurwa